mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu ndira 8 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaWalter Mzembi vaumba bato idzva rinopikisa Renowned People's Party. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWalter Mzembi vave kuumba bato idzva rinopikisa rePeople's Party, iro riri kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiye basa. Bato iri rinoti zviri pachena kuti vaMnangagwa vakundikana kutungamira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyore mukuru webato iri vaLloyd Msipa.
Takapembera ng'anga neinobata mai tikapururudza. It's a major deception. Tose tikati Zimbabwe yaa kuchinja. Hapana chakachinja. It was self-preservation on the part of the administration. We want the president of Zimbabwe to step down peacefully without it and give people the opportunity yekutanga zvinhu zvavo patsva. Kune state capture. People are fearful. ZANU-PF has commodified fear. Simba harisiri kuvanhu, simba rakumapolitishani. Masimba evanhu takapedzera kuwanzwa muna 1980 vamugaba achiti gore remasimba evanhu. Hakusina masimba evanhu kuZimbabwe. Zvinhu zvose zvaakugohwa nomunhu mumwe chete, mamaini, mapurazi, zvese zviri kugohwa nomunhu wani.
Asi kana muchiti vaMnangagwa muri kuda kuti vasiye basa, munozvikwanisa sei nekuti kaivo vari kuti vakasarudzwa nevanhu?
Zvekusarudzwa nevanhu zvafana nomukomana anonyenga musikana. Musikana anosvika papoende kuti hatichadi. Hazvirovi kana ndakunda kana ndakugara navo upenyu hwose. Kana ndisiri kufadzwa nemaitiro ako ndine raiti yekuti hatichadi. Vanhu vari kuti makore maviri muchitonga makonewa, zvinhu zvatova wese. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kufa nezvara, mahosipitari ari kuvharwa. Imi muchiswera muri mundege muchidya mazondo. Takuda kuti tipewo chanzi, itai the honorable thing, muite chii step down. Dzimwe nyika wane mapresident, vatongi, vakaona kuti vari kukonewa. Vanoti, vediwe ini ndazvikonewa. Regai ndidi ndisiri vaduku, vane pfungwa dzichiri kupinza, isu takura. Pare zvino hatingati tomirira 2023. 2023 ndiani anenge achiripo achiri mupenyu vanhu vachifa kudai. Kurese kuchivhugo mahosipitari akavharwa. Ivo vanongosumuka nendege vonorapwa kuChina. Vanhu vachema vedu havangamiri 2023. Ngavaitewo step down. That's the honorable thing. Hapana election nekuti kana wapinda unobva wapinda 5 years dzose. Kana wakonewa, the honorable thing is to step down. Ndokwati kubva ikoko isusu.
Saka ari kutungamira bato iri pari zvino ndiani?
Bato rePeople's Party.
Hongu.
Bato rePeople's Party pari zvino rikutungamirwa naformer foreign affairs minister Dr. Walter Mzembi, vachitedzegwa navagandawa, ndo mazita ari mupublic domain. Ini ndiri secretary general, but team yedu yakutokomplimenta, yakutoita match 1-for-1 administration iri kuZimbabwe. Support yedu iri across the board, vamwe vari muhurumende, vamwe vari muprivate sector, vamwe vari kumachurch, and in due course in the next month or two tichaita unveil the whole team yedu yose iri kumhanyisa People's Party. But pane zvino mutungamiri ari pamberi nevamuzembe. Munhu amunoziva mose kuti munhu aimhanyisa tourism, ndiye munhu akasumudza Zimbabwe with regard to tourism, akaenda ku UN. Remember, akamanya ku UN as a brand ambassador with tourism. Afrika yose ikaungana ikada kumita ambassador, but most of my toxic politics edu dzokumosha at the time ndo dzakazozvikonesa. But he is a proven leader. He is youthful, and I think Zimbabwe will be in safer hands under his leadership.
Asika, ko kune mamwe mapato akawanda wana aripo aya vamusipa madi kubatana na iwa.
Mukatarisa kuti for the last 20 years, even my opposition aripo, let's say my main opposition, though the two political parties that have dominated the landscape of Zimbabwe, MDC and ZANU-PF. People's Party iri kuti iri susu atikuda kutenzera kuti kuda ma reforms. Atisi kuda kuti munzi mhanyai mosvika apo momira. Itsvagai permission yeku demonstrator. People's Party iri kuti masimba evanhu, masimba ekuita zvese izvozvo ndeevanhu. Vanhu ndo vanodzitemera vega kuti aiwa, isu hatichadi. Havasiki permission yekuungana yekukomplena kuti isu hatichada.
Munyori mukuru webato rePeople's Party, Valoid Msipa, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuzeya mari dzinotambirwa nevashandi kuti dzifambirane nemari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu, kana kuti cost of living adjustment. Mutevedzeri wasachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, vaThomas Muzondo, vanoti nezuro vakatambira shoko rekuti hurumende iri kuda kusangana apo Apex Council yakanga ichangotangawo musangano wekuti voronga kuti vodini kuti vasangana nehurumende vazeye nyaya dzemihoro. Jonga akandemiri abata vaMuzondo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tasangana seApex Council muchipiri 7 January kana kuti 7 ndira 2020. Chinangwa chekusangana kwedu seApex Council changa chiri chekuita follow up kune nhaurirano dzatakasiyira panzira mugore ra2019 nehurumende. Takasangana gore rakuda kunopera, ndobva hurumende yativimbisa kuti vaizotidaidza gore risati rapera kuti tiwane hurukuro dzatingaita nenyaya yekola, kureva kuti cost of living adjustment kuvashandi vehurumende. Saka taona kuti musangano uyu wanga waita sekunonoka. Boka reApex Council raungana richida kuchitarisa kuti zvatakanga tavimbiswa kuti tisangane, uye gore rakatopera tisina kusangana. Chero painzi zvapo vakanga vakamirira adoption yeproposed budget yakanga yaitwa navamutuli niwe tochidii. Saka hurukuro idzedu hadzina kuzonyanya kuenda kure, nekuti tisati taronga kudaro tabva tangogamuchira officially invitation yabva kuhurumende ichiti iri kutikoka kumusangano wekukurukura nezvecost of living adjustment musi wechishanu 10 January nenguva dza11 o'clock mangwanani.
Saka imi matambira here kukokwa kwamaitwa uku nehurumende?
Tati seApex Council zvakanaka kuti tiende kumuhondwa kuti hurumende yarongera chii vashandi vayo, sezvo vashandi iye zvine izvi vari pakuomerwa kukuru. Takatarisana nevashandi vari kurest of the civil service vanoshanda mumaofisi ehurumende. Havachakwanisi kufamba, havachakwanisi kudya, havachakwanisi kuzvipfekedza. Takatarisana nevadzidzisi vanga vari pazororo, vakanga vaenda kuzororo kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vasingachakwanisi zvakare kuti vadzoke ikoko nekuda kwemari yavo yanga isingakwani, yakatadza kuvatambisa futi Christmas negore dzva rakakwana. Saka tiri kuti isusu sevashandi tawirirana kuti hambei tinonzwa chatiri kuda kupuwa nemushandirwi wedu.
Vamwe vanogona kuona danho ratorwa nehurumende iri sedanho rekuda kukunyaradzai, tichinzwa kuti mamwe masangano evarayiridzi anga atozivisa kuti haasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Hamuonewo here senzira imwe chete yekuti hurumende yoda kukunyaradzai?
Kufunga kunogona kusiyana. tipa simba kuti tiende kuhurumende ndechekuti sevanhu vadaidzwa mukadaidzwa hamurambe nekuti munogona kuramba isusu pamwe tichinosvika kuwana zvinhu zvatiri kutarisira kubva kuhurumende tinenge tisina patagona ipapo kureva kuti musangano watiri kuenda uyu tiri kuenda takatarisira kuti hurumende sevanhu vatakapa position paper yedu patakasangana vakaiverengawo saka pamwe zvichida vari kuda kuti vachiadresa maissues ari paposition paper zvinova zvingabatsirawo futi vashandirwi kana mari idzodzo dzatiri kuti ndo dzatiri kuda pamwe hurumende ndozvayauya kuzotipa sevanhu vaapprova budget vasingazive kuti mukati maro makamira sei.
Tinoonawo kuti makambeye mazivisa kuti nhengo dzenyu dzakanga dzisakwanisa kuenda kumabasa gore rapera iri nenyaya yekushaya mari dzekufambisa. Pane zvashanduka here mugore rino?
Gore rino zvaratoita ndezvekuti gore rakapera takazivisa kuti vashandi vanga vasakwanise kuenda kumabasa. Haiko nenyaya yekutoti vakanga vasina mari yekudya, vakanga vasina mari yekutumira vana kuzvikoro, vanga vasina mari yezvakawanda, maservices nemagudzi akasiyana siyana. Saka iye zvino dambudziko iri rakatozowedzera kutanga taiti incapacitation ndokunai zvinezvi tingangoisa adjective kumashure kwayo toiti yasezviye incapacitation vashandi havachatombokwanisa zvachose chose kuenda kubasa.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro veapex council vathomas Muzondo vari parunare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News, sangano revemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kutyira kuti mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nenyaya dzezveupfumi zvichakonzera mhirizhonga gore rino. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekufa kwevanhu vatatu vazhinji vachikuvara mushure mekunge bhazi ravange vari reZupco rakabuda mumugwagwa rikakudubuka padyo nechipangali Wild Life Orphanage munzira iri pakati peBulawayo neGwanda. Herald rinoti nhengo yeZANUPF mupara wevechidiki veZANUPF mumashonaland West vavengai Musengi nemukuru wemapurisa mudunhu recheGutu vaHwanda Chisikwa vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekutora goridhe padyo neDavid Whitehead muchegutu pakazofuma pourawa nemapurisa mukuru wemashurugwi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadigo pestudio 7 apo mangadii mangadii kuda zvangu inini hukazana mukomantanonoka wandi tongakande muviri bresini zulu asita mavelas mhlanga ndichiti muri sei. Zvokwadi zvinhu zvamira kuipa. Ukaona chimba chakakunzi 22 randa muZimbabwe asi kusouth africa maranzi ari kushandiswa kuZimbabwe kusouth africa chiri kuita icho 9 randa 50 kuZimbabwe chiita 22 randa. Zvinhu zvemuZimbabwe hazvina kurongeka. Chero iyo chero idzo mari dzimwe dzidzi kune dzimwe nyika dai vambodonyimwa chaivo vasapiwa because havagondiri nokushandisa mari dzacho. Kusouth africa unotenga chimba zvingwa 2 kwasara nemane kwasara nechinji zvino kuZimbabwe yo mahwani. Inini zvangu ndinonzi trust zvicherekesha mundifarisi mama vangu mairevai nasister bina netsai nemuzukuru wangu asi nabharu nonyasha
kwazvai vatefenyu restudio 7 ndimi munacho chirongwa chestudio 7 toti negoredzwa kwamuri hama dzangu ana jungakande muiri nana mavelas makawandisa ndibva kupedziwa nemazita. Ichi hurumende cheSouth Africa ichi chakangofanana mutungamiri wacho Cyril Ramaphosa takangonzwa kuti muZimbabwe hama yamunangagwa ndosaka kuda kuomesera vana veZimbabwe hazvipo zvake zvaari kutaura izvi.
Kwazvai vana veZimbabwe 7 sana jonga vana mukoma kusi ndombo iso meseji yamushike kuna yo chamisa namunangagwa yo ndo vari kuzvita maburu venyika ino vari kungokwidza nezvepolitics vasikaoni kutambura kuutano vachingoita ndezvii zvisina musoro uye achiti yangu haizivi akati inoziva mai vaona zvaari kutiita zviri kutishungudza zvisimazimbabwe nokutambura ivo vachingoita zvavanhu vazano vasamuka kunyarara kwetakaita zvisimazimbabwe takapusa hatisi kupusa iri kuzviona zvese zvamuri kuita ona zvamuri kuita imi mapolitician kavo chitukudza vana vezimbabwe tikazoita take control isusu macivilian vese zvanopa fmd ses mapolitical parties hapana chamunowana kuzinyika inonge macivilian so hapana chamunowana
mangwanani akanaka munhu wezimbabwe ini ndetwa Lucky Mahala ndiri panapa muchubeg patembisa ndichiti iyo nyika yacho chaivo chaivo isingaiti kuti itongwe nevamwe vanhu chiiko iyo nyika yavane makore akawanda sei vanhu vechitonga but hapana zviri kuitika muzimbabwe kochichiri kuitika izvezvi zvitiri kubva kuzimbabwe tichia kunotsvaga kuno kusa handiti toda kuti kuzimbabwe akuona kana chinhu chekuti tikwanise kuti tiite kana uchiona distance yanga ichiita $2 yakuita $45 zvinorevei kwamana ini zviri kundirwadza stateki zviri kundirwadzisisa pane zviri kuitika kuzimbabwe zimbabwe inyika yaora kuora straight haizivi nyika ba haisisiri nyikapi adzati zimozambique ungati itori nani kuzimozambique vanhu vakutoshanda chitoenda kumberi zvinhu zvavo asi muzimbabwe hamaini kuti chiiko chiri kuitika ndoda kumhoresa mukoma jokanga nemiri nablessing zulu wepastudio 7 vese vavo vashamarari westudio 7 ndiLucky Mahala kuchipinge ndiri muno musa tembisa ndichimhoresawo zvangu mhuri yekwangu kuchipinge uko kwasekurundunge pedyo nekwasekurundunge amen abati zimbabwe ndokumbirawo vamunangagwa vanga vaite purani pavanhu tiri vanhu ngevanhu kana ivo kana vari purezidendi ndipurezidendi ngevanhu ndatenda zvangu
ini ndinoitwa John Kampila ndiri kuno kuBotswana ndinokwanisa shamarari rose westudio 7 asi ndanga ndichikumbirawo zvangu kuti dai zvaibvira mwari vaita kuda kwavo hurumende yechizanu yabva yakuwadza mhuri dzezimbabwe ndapedza
kwazovaiva hwande ndini Dickson Chiundo panyaya yekubhanwa kwevanhu kuita zvematongerwo enyika vari musouth africa kwaitwa nehurumende yesouth africa kunofanira kupa chidzidzo kuna vanelson chamisa kuti vazive kuti hatichafaniri kuva neinternational convener anobva kusouth africa atenda hangu
makadii vashamarari kuri sei kwamuri koko vashamarari mese nemwe vateereri vestudio 7 makadii haisinongoda kuti tapindawo mu2020 zvinhu zvimire zvakanaka ndo chichemo chatinacho ini ndiri kuno zvangu kusouth africa hazvindifadzi kugara kuno kubaaniinisedenda ndichishanda ndiri kumusha ndobhadhuze nemhuri hai tinotenda mese vashamarari fadzai vese vanovaripinda mari muchirongwa chestudio 7 ngatitaurei zvinotinetsa mwari ungatinzwa
pastudio 7 makadiko vashamarari vese tisingari kudomana mazita nokuti hatingakupedzei aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa tikafunga nezvegore rapera tinonzwa mwoyo wedu kurwadzikana zvinse nekuti tine hama dzedu dzakaurayiwa nehurumende yavo munangagwai vachipfurwa nemasoja nemapurisa vamwe vachirepwa nevanhu vaitofira muzvipatara nekuda kwegavhumendi yamunangagwa yekuuraya vanhu zvinotoona zvegore rino richitanga votaura kuti vanhu vachiti tikuda munyama iwa kuti dyai mavheji handizivi ndo munongedzo wokutaridza kuti hakuna kwatiri kuenda 2020 angatorinani 2019 angatorinani pane gore rinoiri munangagwa abuda pachena ega kuti haasi purezidendi wevanhu nokuti haaiti zvinoda vanhu ende haana kuvhoterwa nevanhu saka unhu hwake nezvaanotaurira zvinobudisa zvoenda pachena kuti munhu haana kuvhoterwawo ende hakuna kwatiri kuzomboenda nenyika ena munangagwa hakuna purezidendi anotaura kana sabhuku atauri zvinotaura munangagwa izvo ndo kunonzi kupererwa kwezanu pf haichisina kana zano kana rimwe chete kana one
manzva pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro vana pamwe chete nemurairidzi wavo vafa, vamwe vashanu vakakuvara mushure mekuputikirwa nechimwe chinhu chisati chazivikanwa mudunhu reRakhine muMyanmar. Murairidzi uyu nevana vechikoro ava vanonzi vange vachitsvaka huni. Mudunhu iri mune kurwisana kukuru pakati pehurumende nevarwi vari kuda kuti dunhu iri rizvitonge. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin nhasi vachashanya kuTurkey, uko vanotarisirwa kuita hurukuro nemukuru weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan. Zviri kunzi vaPutin vari kusvika muTurkey kuzoparura zviri pamutemo kombi yemafuta yekufambisa dzimotikari yakavakwa pakati peTurkey neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Iran yapfura zvombo zvemamissiles zvinopfuura gumi nezviviri kumuzinda unogara mauto eAmerica muIraq, asi hazvisati zvazikanwa kuti pakuvara kana kuti pafa vanhu vakawanda sei. Iran inoti yaita izvi kuri kutsiva kurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani svondo rapera pakuenda pamhepo. Muzinda mukuru wemauto muAmerica wePentagon pamwe chete nemuzinda wemutungamiriri wenyika weWhite House vazivisa kuti havasi kuzotaura pamusoro penyaya iyi nevatori venhau nhasi. Tabata vaFrank Guni, avo vari kutevera kufamba kuri kuita nyaya iyi nguva dzese.
Manhero anaya tiri kuziva kuti vanotsigirwa neIran vakanda anonzi maballistic missiles, intermediate ballistic missiles, zvombo zvehondo zvakakura chaizvo pamabhesi maviri ari muIraq. Munguva pfupfupi yapfuura America yabvuma kuti mabhesi maviri arohwa, asi bhesi hombe rakakosha rinonzi al-Assad ndokwakazara mauto eAmerica ikoko, kwarohwa nemarockets anopfuura 12 pabhesi iroro. Mamwe aenda pane rimwe bhesi vachiri kutsvagurudza kuti vaone kuti pane vakuvara here kana kuti hapana vakuvara. Mushure menguva pfupi pfupi marockets aya afaiwa kana kuti mabhesi aatakwa nemairakizi vanotsigirwa neIran. Iran yataura pachena kuti ndokutanga kukutsiva kuurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani. Zvinoreva kuti mberi kunoenda uku America tinotarisira kuti ichadawo kudzorera. Saka kungangova kutotanga kwehondo kwatiri kuona kuri kuitika uku, nekuti kana America ikadzorera, Iran ichadzorerawo.
Shamwari dzeAmerica dziri kubatsira munharaunda iyi dzakaita sana Germany, vana France kana kuti nyika dzeNATO, dziri kutii nemamiriro aita zvino aya?
Shamwari dzeAmerica dzaakuona kuti nyaya iyi yaakutyisa. Tikatarisa Germany inova shamwari yepedyo chaizvo yeAmerica uye iri nhengo yeNATO, yeNorth Atlantic Treaty Organization, yataura kuti yaakuburitsa masoja ayo ikoko kuIraq nekuti haisi kufara nezvakaitwa neAmerica. MaFrench vekuFranceuwo vari kutaura zvimwe chetezvo. Kana Israel chairo yaitokupesedzera kuti America irwai neIran, tinokubatsirai. Makaunza mazuva maviri apfuura mukuru weIsrael vaBenjamin Netanyahu vaakutaura kuti aiwa, isu tanga tisinei nazvo, tanga tisirimo munyaya iyoyo. Vakatokomekedza makurukota vehurumende kuti aiwa, musataure nezvenyaya iyoyo nekuti isu hatiko. Izvo zviri pakati peIran neAmerica kureva kuti region yese kana kuti dunhu rese reMiddle East pari zvino vanhu vese vakabatira ura mumaoko nekutya hondo inotarisirwa kuti yatotanga iyi. Tiri kuonawo zvimira mutevedzeri wemakurukota mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzirwa kwenyika, Deputy Minister of Defense, akauya kuno kuAmerica kudzotaura tirakunzwa zvekare kuti akauya neshoko rekuti General Soleimani vakaurayiwa vanga vauya kuIraq kuti vazotaura nyaya inonzi de-escalation kutira kudzikisira pasi makakatanwa anga aripo pamauto eAmerica neIraq nezvanga zvichiitika muIraq. Iyo Saudi Arabia inenge yainga ine nechokuita nenhaurirano idzi. Saka taakuona kuti pane mubvunzo zvakare kuti hurumende yeAmerica zvairi kutaura kuti tangamuuraya nokuti Soleimani anga achiplana kana kuti anga achiedza kuunganidza hwaro kuti vazokanganisa kana kuataka kana kurwisa masoja nemainterest eAmerica. Taakuona sekuti zvinenge Arabia yakutaura kuti aiwa uyu murume uyu general uyu anga atouya kuti paitwe nhaurirano dzekuti vanhu vayanane pasina kurwisana. Saka taakuona kuti vakupesana ivo vari shamwari neshamwari.
Kusawirirana uku kwevanhu vange vachimbobatsirana vachirwa hondo vese kunorevei kana takatarisa munharaunda iyi?
Zvaakureva kuti mapolisi kana kuti hwaro hwekushandisa foreign policy kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika hweAmerica hweadministration yavatrump zvinhu zvinongoitika yamukira makumbo zvisina urongwa hwakakwana zvekuti vatrump vanongotaura zvavafunga ipapo. Taakuona polisi yetwitter yakuti yaakutiendesa kuna taisireva nekuti zvichakanganisa pasi rese kwese kune maamericans kwese kune mainterest eAmerica. Irani tinoziva kuti kana tikaita pakaitika hondo yedirect warfare army to army haina mukana wokurira America. Saka Irani inotarisirwa kuti ichaita inonzi asymmetric war kutaura kuti vanenge vachitaga panorwadza America kana kuti masoft targets ingava nyaya yezvikepe zvengara zvemungarava zvinofambisa mafuta maoil kana kuvhara inonzi Strait of Hormuz.
VaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Somana chibatsirwa naNovikis kusheshe sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaWalter Mzembi vaumba bato idzva rinopikisa rinonzi People's Party. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Ndoti mosara zvakanaka.
Soku isikati